vechidiki ava vanoti vakaparura chirongwa chekushambadza kunyoresa kuvhota muchikamu chechipiri zvichitevera kukundikana kwakaita Zimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuita basa rayo nemazvo. Vechidiki vanoti vari kuramba vachishambadza uye vachifamba nemakomishina vachinyorera vanhu vaafidhavhiti vasina tsamba dzeuchapupu hwepavanogara, izvo zviri kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Chirongwa ichi svondo rino chakaitwa zvino mutsindo zvichitevera kupinda mudure masvongo wakaitwa sachigaro wechidiki munyika vahepmo Chidziva, avo vakatenderera misha yose yedhorobha remasvingo vachiita basa iri. Vachidziva vanoti vari kufara zvikuru nebasa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese mumasvingo.
Chirongwa chiri kutambirwa zvakanaka, vanhu vari kutotaura ivo kuti ichi ndochirongwa chamungadai makaita kubva kare. Saka ukasvika kwese kwatiri kusvika vanhu vari kuti matigonera, nekuti vanhu vanga vakagara kumamisha vachiti ZEC yakati inoda maproof of residence, saka isu hatina kuti kune inonoregister kuvhota. Zvinoisawo ine chirongwa chichimobhilaiza vanhu, tine macommissioners edu vatinenge tamobhilaiza vobva vadhindirwa vowana maproof of residence avo voenda vanoregister kuvhota. Ende panyaya iyoyo ndaona ichitambirwa kakawanda, nekuti patapinda muno mumasvingo nezuro chete patakanga tiri pasenda yemutown yatakanga tichimobhilaiza vanhu, takamobhilaiza vanhu vakatora maproof of residence vanodarika 1500 patakasvika ipapo. Saka ndiri kuona kuti zvinhu zviri kutambirwa chaizvo.
Mumwe wevatungamiriri vechidiki mumasvingo vagoti zvikurawo nevanoti chirongo chavo hachina kubatsira vechidiki voga, asi nevamwe vakuru vakasangana nedambudziko remagwaro anoratidza pavanogara.
So far chirongwa chinenge chichifamba zvakanaka chose. Ndiri kuona vanhu vari kuresponda zvakanyanya, nokuti tikatora chirongwa chese chedu tikati tizivise vanhu tinofanira kunge vachirejesa kuvhota, ndicho ndinenge taona kuti hachina kunge chaiswa zvakanaka neZEC. Saka tiri kutora chirongwa chichizowanidzwa mutaundi kumalokesheni kwese, tichikudzira vakuru nevadiki kuti vange vachinyoresa kudii kuvhota.
Sachigaro weMDCT mumasvingo vamurangano Chanyau vanoti vanoyemura chirongwa chemusangano wavo, asi vanochema-chema kuti nguva yakatarwa neZEC ishoma kuvanhu sezvo vasina ruzivo nezviri kuitika.
Mobilization taita zvakasimba chaizvo, asi zvatiri kuona ndezvekuti time inogona kuita diki. Vanhu vazhinji havasi kuziva about this exercise biometric voter registration.
Chirongwa chekunyoresa chechikamu chechipiri chiri kuitwa masvingo chivi South nechivi Central chasara nemazuva mana chete kuti chipeto, apo vanhu vazhinji havasati vanyoresa. Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZEC mumasvingo vaZEC Spudurai kuti vatipe uwandu hwevanhu vanyoresa mudunhu rose pari zvino. Asi ZEC inoti pari zvino vanhu vanyoresa munyika yose vanosvika mamiriyoni maviri nechidimbu, asi ZEC inotarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe panopera chirongwa chose chekunyoresa. Takamirira Studio 7 kumasvingo, zini Kandri Maramba.